manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemuvhuro kurume 27/2023 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mimwe mikono yorigwa musarudzo dzekutsvaga vachamirira bato reZANU-PF musarudzo dzegore rino. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vokurudzira Matare kuti arwise nyaya dzeuori asi vamwe vachiti vanofanira kutanga nenyaya yekubiwa kunonzi kuri kuitwa goridhe munyika. Vamwe vana vane hwasha vorapwa pachena kuparirinyatwa kutanga nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato reZANU-PF rinoti ratanga kugamuchira zvichemo kubva kunhengo dzaro dzakakundwa musarudzo dzekutsvaga vachamirira bato iri musarudzo dzegore rino. Dzimwe nhengo dzebato iri dzakakundwa dzinoti hadzisi kufara nemabatirwo akaitwa sarudzo. Vamwe vakakundwa vanosanganisira gurukota redunhu reMashonaland West amai Mary Mliswa Chikoka, ntedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Mangwiro kuChikomba West, vaJoseph Chinotimba kuBuyera South, vaPhilip Chiyangwa kuZvimba South, vaWebster Shamu kuChegutu East, gurukota rezvemaindustry amai Sekai Nzenza kuChikomba East, gurukota rezvekushanyirwa kwenyika uye mutedzeri wegurukota rezvekufambiswa kwemashoko vakaine sparadza kumakonde pamwe negurukota rezveumhizha neumetura mukufambiswa kwemashoko vaJenfan Muswere. Mukuzeya nezvesarudzo dzemubato reZANU-PF tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaErnest Mudzengi.
Zviri pano zvekuti vanhu vari kusarudza vanhu vavanofunga kuti ndo vangamirira zvido zvavo. Mukatarira kune zvinodiwa nevanhu zvakasanganisira zvekurima, zvemabasa nezvimwe zvakadaro daro. Saka vanhu vanotarira zvavanoda, votarira vanhu vari kuona kuti uyu ungatidetsera here. Nekuti vamuri kutaura ivavo kuti vadonha, vanhu vanga vaitonechekare. Saka zvinogona kureva kuti vanhu vanga vaona kuti vanhu ava havasi kukwanisa kuvamiririra pazvido zvavo. Saka vazamawo kutsvaka vamwe vavanofunga kuti vanogona kuzvivamiririra zvavanoda mumatunhu avo.
Vamwewo vari kuchema chema kuti sarudzo dzacho dzinenge dzaibirirwa, hadzina kufambiswa mushe. Kunyange hazvo vatauriri vebato vari kuti sarudzo dzakafamba zvakanaka. Makazvionawo sei?
Handina hangu kunyanya kutarira, asi zvamuri kutaura tazvihwa hapo nepapo. Asika iro bato reZANU-PF iri ndo rine hwaro hwaro kuti kana pane matambudziko zvinogadzikwa zvakadai, kana pachinzio hapana kuchema, ndo bato racho reZANU-PF. Zvinongoitwawo nechika yavo yemuZANU-PF. Saka muZANU-PF kana uchichema vokuda uchahwipa, kana uchisingachemi vokuda huhwipi. Saka zvinofambirana neZANU-PF kuti vanga vachichema kuti ha takapfugwa nepfuti, vamwe vachitai hatiziviwo kuti chokwadi chazvo ndezvipi. Asi zvinenge zvoda kuti zvichifambiswa nematare emuZANU-PF, nokuti muZANU-PF futi handifungi kuti pane kodzero yokuti uende kumatare enyika emhosva. Zvinofanira kugadziriswa muZANU-PF. Saka imomo ndo mavachatema navari voga voona kuti zvingamira sei.
Totarisawo huwandu hwevanhu vakaenda kunovhota. Tiri kuona zvikuru kumamisha vanenge vakati wandei. Makazviona sei tichitarisa sarudzo dziri kutevera dziri kutarisirwa kuitwa muna Nyamavhuvhu?
Zviri kuita zvanubefu iri kugadzirira sarudzo dzinouya. Akaenda ichiita ningati statement yekuda kuratidza mamuchingonzwa vana vamuchangwa vachitaura kuti tine vanhu vanosvika vakati vakati taane zvakati zvakati taapedo nemavhoti anosvika 5 million. Hakini ndo zvimwe zvavanga vachida kuratidza. Saka vanenge vakakohomedza kana kuri kutivo vanhu vakanatsovhota vachimanhamba abuda kune dzimwe nzvimbo kuti vanhu vavo vainde. Asi mukatarisawo muchaona kuti hadzisi nzvimbo dzose dzine manhamba akawandisa saizvozvo. Nzvimbo dzandaona sekuti dzine manhamba akati akakurisa zvikuru kwazvo dzinosanganisira tindi vana Pfungwe, ndo dzandaita sokuona kuti dzine dzakati kwirirei. Ende mukatarisa izvozvo muchaona kuti izveni pasarudzo dzatanga tichiona munonyika kubva muna 2002 hatingi takatarisana nepresidential election ya 2002 inzvimbo dzanga dzichibuda mavhoti akati wandei.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vachitaura vari parunare muHarare. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nasi vakurudzira kuti vose vari kuita zveuori nekushandisa zvinodhaka vavharirwe mumajeri, vachiti izvi zviri kuuraya nyika pamwe neupenyu hwevechidiki. Mutoro wedu wenhau Frank Chikore anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pakuvhurwa kwedare redzimhosva reEppworth Magistrates Court mumusha weEppworth pedyo neHarare, vamunangagwa vati vatongi vedzimhosva vanofanira kutongera pakaomarara vanobatwa nemhosva dzeuori nekushandisa zvinodhaka. Vachiti nyaya yeuori inodzosera nyika shure uye kushandiswa kwezvinodhaka nevechidiki kuchiuraya ramangwana ravo pamwe nenyika.
Vanenge vauya nenyaya dzecorruption mamajors dilai navo. Vanenge vakomana vasikana vavo vanenge vasitika jere.
Asi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaRushwit Mukundu vati kutaura kusina zviito hakuna zvakunoreva, vachiti nyaya yekuburitswa zvisiri pamutemo kwegoridhe kuri kuburitswa nenheferenyuro yeAl Jazeera inyaya yanga ichifanira kutenga yatotanga kuferefetwa.
Inogashirika dai kuri kunzi vamunangagwa vataura pamusoro peugororo, pamusoro pekubiwa, pamusoro pekutakurwa kwegoridhe nezvimwe zvicherwa zvenyika neavo vanonzi vakavatenderedza, neavo vanonzi vanovamiririra nezita ravo, neavo vanonzi hama dzavo nema dzisawira epedyo.
Hatina kukwanisa kutaura nasachigaro wekomishen onoona nezvekurwiswa kwouori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission amai Lois Matanda Moyo kutinzwe kuti komisheni yavo ine matanho ayati yatorawo here panyaya iyi sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Zaki akati akaisa ziso rayo sechapungu pane zviri kuburitswa neAl Jazeera, uye RBZ yakatiwo iri kuongorora vamwe vari kufumurwa ava vakaita sava Hubert Angel. Apo nyika yatarisana nesarudzo dzegore rino, vamunanga vakurudzira vemapato ezvematongerwo enyika, masangano anoshanda akazvimirira, masangano enhau pamwe nevedzisvondo kuti vasimbaradze nyaya yerunyararo munyika, vachiti mhirizhonga haifaniri kushandiswa senzira yekugadzirisa kusawirirana kana kusiyana kwemafungiro pakati pevanhu munyika. Vamunangagwa vakurudzirawo vatongi vedzimhosva kuti varange zvakaomarira vose vachaonekwa vachiita zvemhirizhonga pamberi pesarudzo.
Hakuna kereke inoparidza kumukirana. Kereke dzinoparidza rudo, kubatana, kuwirirana nokubatsirana. Zvinozobvepiko izvi zvokupandukirana? Our courts, which are designated to deal with violence, are called upon to deal decisively without fear or favor. I actually got worried when Bishop Chota was praying. Baba Chota, mazodzoka motini tive nekuregererana. Mamajisi zaafani kumbu uzu wanyayo kule girirana.
Vakafano bata chigaro chemutauri webato Citizens Coalition for Change Muzvare Fadzai Mayere vati vamunangagwa havana kumira pachokwadi sezvo achiti bato ravo reZANU-PF rinogara richiita zvemhirizhonga.
Takaona mhirizhonga yakawanda yakaitika kuma primary yeZANU-PF zvinoratidza izvo kuti ZANU-PF iri kuramba ichienda mberi munyaya dzepolitical violence. CCC takataura tataurazve uye president vedu Nelson Chamisa vakataura kuti tinoda runyararo panguva yesarudzo vanhu vakwanise kuvhota murunyararo. Saka tinoyambira makurukota ose, mainstitutions ose veZEC neve National Peace and Reconciliation Commission uye nevagari kana kuti macitizens ose kuti munhu wese ngaashande murunyararo, atendere vamwe kuti vavhote nekukampena murunyararo.
Vamunangagwa vakurudzira vatongi vedzimhosva kuti vasarambe vachingopfuudzira nyaya mberi dzisingatongwe, vachiti izvo zvinoita kuti nyaya dzisafambe mumatare zvichidhurirawo veruzhinji vanenge vachibhadhara magweta.
Maavhukidandamari anopospona agopospona time you are a driver kuda kuti unowana kai tamani. So is the duty of magistrates and the judges to make sure you just don't grant flimsy request for postponement.
Zvichakadai mukuru wevatongi munyika Valuk Malava vati Judicial Service Commission ine hurongwa hwekuvaka mamwe matare dzimhosva kunzvimbo dzinogara veruzhinji munzvimbo dzakasiyana siyana munyika dzakaita seCowdrey Park kuBulawayo, Mukoba kuGweru, kusakubva nekudanga mvura kwaMutare pamwe nemisha yemabvuku neGlenora muHarare senzira yekuti veruzhinji vakwanise kuwana matare dzimhosva pedyo navo zvinoita kuti vasadhurirwe nokufamba vachienda kumatare. Asi kunyangwe kuri kuwedzerwa matare aya, mamajistrate akawanda ari kusiya basa sezvo ari kuti ari kutambiriswa mari shoma. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika Dr. Frederick Shava vari kuBelarus uko vari kuita musangano negurukota renyika iyi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika zvakare vaSergei Aleinik. Makurukota maviri aya anoti kudyidzana uku kwakakosha zvikuru sezvo nyika mbiri idzi dzichiti dzakatemerwa zvirango nenyika dzekumavirira nechinangwa chekuda kudzimanikidza kuita zvido zvenyika idzi. Asi vakatemera zvirango vanoti vatungamiri venyika mbiri idzi vanoti vaEmerson Mnangagwa navaAlexandra Grigorievich Lukashenko vanotonga nedemo. Nhasi Zimbabwe neBelarus dzati dzanyorerana zvibvumirano zvekutengeserana nekudyidzana zvinosvika makumi matanhatu nemashanu. Mutauriri mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo vati kudyidzana kwenyika mbiri idzi kwakakosha zvikuru.
Gurukota rezvekudyidzana kweZimbabwe nedzimwe nyika vashava vari kushanya kunyika inonzi Belarus.
Nechinangwa chei?
Chinangwa chekushanya uku ndechekudzamisa ukama hwedu nenyika iyi. Belarus yakatikoshera zvikuru sezvo kuriko kunobva mishina iri kutibatsira kusimudzira kurima kwedu. Uko kwaita nhasi kuti tikwanise kuva nechikafu chakakwana chatinozvirimira tega semaZimbabweans.
Mutauriri mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo vachitaura vari parunare muHarare. Mukuzeya nezvekudyidzana kweZimbabwe neBelarus tabata nyanzvi munyaya dzezvekudyidzana kwenyika Dr. Freddy Muteneri.
Zvavari kuita kuzama zvavo kuda kunyengedzana vachireverana nhema kuti iko vari pasistema sanction, but chavanonyanya kuwirirana nacho chavanonyanya kuwirirana pakati pavo inyaya yekuti mudzinyika dzavo hamuna utongi hwekutsa ruzhinji. Mudzinyika dzavo tokarisa hurumende yeZimbabwe nehurumende yeBelarus vanhu vanodzikamwa nekutonga nedemo. Saka zvakadaro ndo panobva ushamwari hwavo. Saka ushamwari hwavo iyoyo muchaona kuti hauna chaunobudisa kumakore ose akawanda. Takangonzwa vachitaura ivo vachiti mamega deals. Iko zvino takanzwa kuti Belarus yakaunza matractor, asi takanzwazve kuti matractor iwayo ari kupiwa vakuru vakuru chete vekubato reZANU-PF. Saka uchaona kuti kakuwirirana kavo kanongovanetsana kudzedzo dzokuti aiwa hatidi vanhu vekumadokero, asi chaizu chaizu ni ayari pondiwe kuti kune uori uye kune kutonga nege mkutimita zao.
Asika ve Zimbabwe vari kuti ivo chavasiri kunyanyoda inyaya yekuti vaudzwe kuti unofanira kushanda nenyika ipi neipi vachiti vanoda kudyidzana nemunhu wose.
Asika vamunangagwa pavakapinda muhurumende muna 2018 ndivo vakataura vakati aiwa kaiso hatidi kuva muvengi kuna aninani tinoda kuvashamwari naaninani unoda kuvashamwari nesu uyezve ndivo vakati ivo toda kuita iyo yavanoti muchirungu international engagement and re-engagement. Zvino mungaita re-engagement here nevanhu vamakanga musina kumboita engage navo? Totaura nenyaya yavanhu vekumadokero. Vanhu vekumadokero pavanenge vachivabvunza kuti nenyaya yetsika yavo yekutonga nedemo ndo zvisingadika ZANU-PF. But haitsika dzekumadokero dzega dzinodaro. Uchaona kuti even vana vezimbabwe nemapoka mapressure groups ari muzimbabwe vanogara vachitaura nenyaya iyoyo yekuti hurumende yedu muri kutitonga nedemo nyika yekutsa rushiki. Ivo ndo zvavasingadi kunzwa izvozvo. Saka nyaya yekuwirirana nenyika dzakaita sana Belarus na Russia nyaya yekuda chete kunyengedzera vanhu kuvhara vanhu kuneso kuti tine dzimwe shamwari. Asi ukatarisa ushamwari wachona iwo hauna chahunotipa.
Ko tichitarisawo mamiriro akaita zvinhu pari zvino, Russia ichiti iroda kuendesa zvombo zvenuclear iko kuBelarusi ikokoko ichinetsanawo nenyika dzekumawirira, ukama hwakadai weZimbabwe neBelarusi hunozoisiya yave papi tichitarisa mamiriro akaita zvinhu pasi rose?
Tinoziva kuti Russia chainoda zviwanikwa zviri muZimbabwe, zvimwe zvachona zvinosanganisira maminerals achangobuda anogadzira kaizvozvo zvombo akaita sana uranium akaita sana lithium ari muZimbabwe imomo. Saka uchaona kutoti pari kuita Zimbabwe iri kutambira kwakaipa kunonyidza nekuti iri kuzondosvika manje pakuti ichazondotosorana neavo vasiri kuiranawo neRussia nekuti inenge yasarudza kadii rekuti isapote. Tinozviziva isusu kuti hondo iri kurwiwa Ukraine inosanganisira Russia inotopinza nyika dzekumadokero. Saka Zimbabwe iri kutoratidza sekuti iri kunyanya kuda kusoderirawo ikoko ichisarudza irekuda naRussia ndeyekuda naBelarus. Asi muchaona kuti nyika dzakangwara dzakaita sana South Africa dzakati aiwa isu tiri pakati napakati, chatinongoda chitemo chekuti pave nefairness pakati penyika idzi.
Nyanzvi mhaya dzezvekudyidzana nedzimwe nyika, Dr Freddy Muteneri vachitaura vari parunare kuKaperoni, Botswana. Muteedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica, amai Kamala Harris, nhasi vazivisa kuti nyika yavo ichapa Ghana mari inosvika $139 million kana kuti $139 million yekushandisa mukusimudzira upfumi hwayo uye zvimwe zvirongwa. Vaenderera mberi vachiti nyika yavo yakazvipira kudyidzana nenyika dzemuAfrica zviri pachena zvichibatsira mativi ose. Vataura izvi pamusangano wavaita muGhana vaine mutungamiri wenyika iyi vaAkufo-Addo, apo vange vachitaura nevatori venhau. Amai Harris vari kutarisirwa kushanyira zvirongwa zviri kuitwa nevechidiki nemadzimai munyika iyi. Mutungamiri weGhana vaAkufo-Addo varumbidzawo America nedanho rairi kutora rekusimbaradza ukama hwayo neAfrica. Kushanya kwaMai Harris kunouya panguva iyo dzimwe nyika dzakaita seRussia neChina dziri kutumirawo nhumwa dzadzo kuAfrica kunosimbaradza ukama. Amai Harris vari kutarisirwawo kushanyira Tanzania neZambia asi havasi kusvika kuZimbabwe. Muongorori wenhau dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Gadziro Gwekwerere vanoti shiro yavo ndeyekuti Zimbabwe iwanewo nhumwa dzakadai sana Mai Harris sezvo vachiuya vakabata mari inokwanisa kuvandudza upenyu hwevanhu vakawanda. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Mhlanganyauye westudio 7 namuzvinafundo Gwekwerere.
Kushanya kwa amai Kamala Harris, anuwa mtevedzeri wa mtungamiri we nyika ye Amerika kunyika ye Ghana. Chunu chuno taridza kusimbara za ukama pakati pe Amerika ni nyika zomu Afrika. Endi chunu chuno kuru ziru kwa shukuru, nukuru mizu kwa shukuru. Tunaona kutikare, mai Kamala Harris vasatwa mtevedzeri wa mtungamiri we nyika. Waka gara vaine ukama ni Afrika, waka mboshanya ku Ghana ikokoko. Vachino pemberera kuzitonga kuzere independence celebration ku Ghana. Asi iko zvino rwendo runo, avana kuenda waka bata maoko. Vaenda vakabata chipo chema milioni anokwana zana rina makumi matatu nepfumbamwe 139 million US dollars dzinchashandiswa mukusumudzira vechidiki avo vanotarisirwa kuti vange vachishumudza nyika nokumba maindustry nezvimwe zvimubato zvamaoko zvinoita kuti nyika iende mberi.
Tinoona kuti amai Kamala Harris pavanga vari kutaura nhasi vari muGhana vachitaura nevatori venhau, vataura ivo kuti America yakazvipira kuti ichikidzane neGhana nedzimwe nyika dzemuAfrica pasina kumanikidzana, uyezve tikaona mutungamiri weGhana vachitsinira kuti ukama hwavo neAmerica huri kukura zuva nezuva. Tingaona zvakadai zvichiitikawo pakati peAmerica neZimbabwe here?
Tinoshuvirawo kuti kana nyika yedu yeZimbabwe ikagadzirisa zvainonziwo nedzimwe nyika dzepasi rese igadziridze, ukama hwayo neAmerica hunosimbaradzwa. Uye kushanya kwavakuru ava havangoindi vakabata maoko, vanotounza chipo chine pundutso chatinoona kuti nyika inozobatsirika.
Tanzwa shakare amai Kamala Harris vachitaura ivo kuti America ichange iri kubatsira nyika yeGhana nedzimwe nyika dzemuAfrica dzinoikomberedza nemari yemamiriyoni emadhora akawanda. Zvakakosha sei kuti America iwanikwe iyo ichiuya yakabata rubatsiro urwu runouya rwuri rwemari?
Kuinda vakabata chipo chinobatika chine pundutso zvinosiyana nedzimwe nyika dziri kushanyira Africa dzichitsvaga zvamabhizimisi. Tinoona vana Russia nana China vanoshanyira nyika dziri muAfrica kubatanidzirawo neZimbabwe neGhana yacho, asi vachienda vakabata maoko asi vachisvikotambirwa. Saka zviri nani kutambira muenzi unoya akabata chipo chinoita kuti nyika yose iwanewo chauviri.
Avo vanga vari muzvinafundo Gadziro Gwekwerere vachitaura naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 vari parunare muFlorida muno muAmerica.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yechiuto yeBurkina Faso nasi yambomisa nepfenyuro yeFrance 24 kuti pfenyura munyika iyi mushure mekuburitsa kwayakaita hurukuro yayakaita nemutungamiri wechikwata chinopfurikidza mwero cheAl-Qaeda. France neBurkina Faso dzagara dzichinetsana kubva zvakapidigurwa hurumende muna Gumiguru. Vana vechikoro vatatu vafa uye vamwe vanhu vakuru vaviri vakafawo kuNashville muno muAmerica mushure mekunge mumwe munhu avapfuura nepfuti pachikoro cheConvent Presbyterian. Nyakupfuura vanhu ava anonzi afa uye hasati zvazivikanwa kuti apfurwa nemapurisa here kana kuti azviuraya. Chipatara cheparirenyatwa Group of Hospitals chakabatana nerimwe sangano rakazvimirira rekuAmerica reLove Without Reason chabatsira vana vakatsemuka washa kana kuti cleft lip and palate pachena. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Amai Kundano Machekano Mugari wekubwera kwamurambinda vaudza Studio 7 kuti vafara zvikuru nekurapwa kumwana wavo sezvo vanga vototadza kufamba naye paruzhinji.
Vanhu vakataura zvakawanda mairirano nemwana ndandasununguka. Vamwe vakati azvara chikara. Nguva yacho ndaityika kufamba nemwana wangu pamene papakazara vanhu.
Mumwe ave nemufaro mukuru ndamai Gracious Nyamusasa vanobva kugokwe kwaChireya vanoti vakatomboedza kaviri kurapisa mwana wavo asi zvichikona nganga murapwa achida.
Kwatobva hakuna madoctors anokwanisa kuzviita haatombowanipi. So ndauya kuno kuti mwana wangu abatsirwa.
Amai Maita Ishedare vanobva mubhuku rekwaGumbeze kuMount Darwin vanotiwo vafara zvikuru nechirongwa chekugadziriswa muromo kwemwana wavo ane gore nemwedzi gumi neumwe chete uyo anova wekutanga.
Afara kwazvo mhuri yeZimbabwe kupinda muchirongwa ichi mwana wangu awasarudzwa kupinda kusonewa muromo wake ane cleft lip, adambudziko recleft lip kutsemuka kwomuromo kunze nemukati. Chirongwa ichi ndingasingazivoti kutobatsira mwana wako akaita izvozvo vanhu vakawanda vakasona muromo yavo yakatoita zvakanaka. Kumhuri kwese kwandinobva nekumuchipatara hakunaka naanogona kuzvigadzira kudambudzikera, asi nokupotenda chete madoctors auya panopaparire nyatwa kuti igadzirira vana vedu zvakanaka.
Mumwe mudzimai angoda kuzikanwa nekuti Nyasha abva kwaMutogo ane vana vaviri vari muchipatara cheparenyatwa wakamirira kugadzirwa muromo audza Studio 7 kuti kumusha vanhu vazhinji vanga vasiri kutambira hurema hwevana vake. Chipatara cheparenyatwa chakabatana neLove Without Reason inounza nyanzvi kuzogadzira vana miromo chaparura urongwa hunhasi uye chichahupeta nemusi wa31 ndira. Vari kutarisira kugadzira miromo yevana vari pakati pemakumi masere nezana vanobva kumativi mana ose enyika. Nyanzvi mune zveutano uye vane klinika yavo inonzi Mankind Dr. Christian Marova vanoti vana vanozvarwa vakatsemuka muromo kana kuti vaine maburi vanosangana nematambudziko akawanda.
Mwana anetsikana nekudya, dzimwe nguva anogona kunetsikana nekufema, anogona kusanyatsokura zvakanaka, anogona kuita mamwe mainfections mukanwa, emumhino, dzimwe nguva ekunzeve nekuda kweburiro reri.
Vamarova vati dambudziko iri rinogona kukonzerwa nezvinotevera.
Rinogona kukonzereswa dzimwe nguva anamai vanenge vakazvitakura vachimwa doro vachiputa fodya kana vanenge vasinganyasawo nechikafu chakakwana. Dzimwewo mhuri zvinogona kufambawo nemhuri asi kakawanda kazhinji panenge pasina chikonzero chatinokwanisa kuwana.
Vati kurudziro yavo senyanzvi mune zveutano ndeyekuti vana vagadzirwe dambudziko iri vachiri vadiki.
Zvinenge zvakakosha kuti mwana aoparetwe achiri mwana mudiki kuti chimiro chake chidzoseredzeke asati atangawo kuenda kuchikoro uyezve kuti akwanise kukura zvakanaka.
Dambudziko recleft lip and palate nderekuzvarwa naro uye sangano rinoona nezveutano pasi rese reWorld Health Organization rinoti mwana mumwe chete pavana vanosvika chiuru chimwe chete kana kuti chiuru nemazana mashanu anozvarwa aine dambudziko iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nyaya yekubiwa kunonzi kuri kuitwa goridhe richiendeswa kuDubai, uye tichatarisawo zviri kubuda musarudzo dzemapuraimari dzebato reZANU-PF. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Mimwe mikono yorigwa musarudzo dzekutsvaga vachamirira ZANU-PF musarudzo dzegore rino. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vokurudzira matare kuti asunge kuti atongere ape zvirango zvakaoma kune vanoita zveuori. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Standekile Mhlanga munaudze isindebele.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 27 kumbimbitho 2023 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje ukuxokozela kuyaphambili ebandleni lezano PF endaweni ezishiyeneyo zelizwe kulandela ukhetho lwaleli bandla olwama primaries olwenziwe ngempela nsonto.
Akasiqhubekeni silamadlali ethu alisana lenkohlakalo. Ngithabile ngisizwa uMahluli ekhuluma ngenkohlakalo lalabo abathatha izidakamizwa.
Umongameli Emerson Mnangagwa usekhuthaze ukubotshwa kwabo bonke abaphatheka kumkhuba wenkohlakalo njalo labathengisa izidakamizwa. Ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho yeZimbabwe Electoral Commission namhla ikhuthaze abantu abalokhe bengakabhaliseli ukuvota ukuthi bayibhalisa emahofisini ayo asezigabeni ezehlukeneyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuwona lo msakazo. Ukuxokozela kuyaphambili kubandla lezano PF endaweni ezichiyeneyo zelizwe kulandela ukhetho lwaleli bandla olwama primaries oluqhutshwe ngempela sonto olokudinga abazalimela kukhetho olukhulu lwelizwe. Intathela izindaba eStudio 7 Ezra Chisa Spandau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inkokheli yezano PF obulawayo iphathekile emhlanganweni iphose ilanga lonke kuchukana ngezikhalazo zalabo bathi baqiliwe. Balili ukuthi banqumele kulomhlangano. Umnumzana Nicholas Masungu ngomunye okhala ngoqilwa kukhetho lokudinga ozamelele libandla kuSenate.
Ibizo lami kanti lakhitshwa alikho. Ngibatshelile laba abalampendulo ngoba khaya ukuthi mbhalise incwadi kuma-relevant offices, ngifake incwadi ku-chairman we-province, ngifake incwadi ku-chairman wama-all veterans. Ngikhambisa incwadi eHarare lokhuzeni HQ. Ngikhambisa incwadi kwamanye eHarare khona ngalamaukuthi bonke babone ukuthi izinto zami zimi njani on the ground. Angingatholi ijoy up to now.
Osakhulayo uDumezeni Ngwenya uthi ubuqile kwenziwe izinkokheli zebandla lakhe kuyayangisa.
So you don't know nxa usuku-central committee usuphakathi awusafuni ukuthi abanye bangene babuye ku-central committee ngoba wena uphakathi. Awusafuna abanye abantu babuye kuleadership. But as thina nxa sikhangele, we always hear upresident Emerson Mnangagwa esithi yena iZANU-PF is for the people. Wonke umuntu uyavunyelwa ukuya kuZANU-PF. Now okobulawayo ZANU-PF is for Mashaba and Mlungisi. So I don't know ukuthi thina basifundisani kusasa uMlungisi lo Mashaba ukuthi sibe nokutsotsi, sibe izigebengu. Sifundele ukuthi sibulale i-development.
Bakhona abajabuleyo ngokunqoba kwabo kukhetho lolu. Unkosazana Tholakele Ndlovu ngumculi wengoma zokholo unqobile ukumela abesifazana kudalela eParliamente ngaphansi kwe-Women's Quota.
Njengoba nenze-Country Park so ngizizwe njabulile kakhulu ngabona kufanele ukuthi ngibamele phela omama be-Country Park. So ngiku-Women's Quota, Member of Parliament Women's Quota. So I'm very excited. Ngifuna ukusebenza nzima ngoba ngikhangelela ukuthi mase ngithole uminister uMthuli. Ibona ngani iCard Park izabe idolobho elidlula wonke amadolobho la, the big city.
Umunye onqobuleyo kukhetho lokudinga ozamela ibandla lezano PF kukhetho lwe-council emele iPhumla South ngunkosi Nathi Ndlovu.
Kuma primary elections ethu
bekungela bunzima obungaka. Ubunzima esihlangane lalo ludubo lokuswelakala kwamabizo abantu kumaseli lani lani into ezifana lazenezo ukuthi befake abantu ababafunayo abantwana abangakwanisa ukuthi bebathume kumbe umuntu abangakwanisa ukuthi bemthume yinto ebeluhlupho nje kibo. Kodwa ngokuthanda kwaNkulunkulu saya saphumelela sangena entweni.
Isikhulumi sebandla lezaniPF obulawa uNumzana Archibald Jiponda uthi udaba labakhala ngokuqilwa luzahlolisiswa lidala eliphezulu lePolitbureau.
Bona sizahlolisa sibona ngokwakhetho kuhambela lesisekelo sethu sebandla silengatsha zethu akunamphumela engenzakala singakuzenaka njengenhlangano kodwa sisemasinya sisahlolisisa ukuthi sazi ukuthi umthetho uyaphindwa.
Abanye abazamelaleli bandla kukhetho oluzayo kobulawayo lwedala lephalamende kuhlanganisela umphathi ntambo wezemali uMthuli Ncube lomsekeli kamphathi ntambo obona ngezokuthengiselana uRaj Modi abangene bengaphikiswanga kokanti umculi olodumo uSandra Ndebele uzancintisa kukhetho lecouncil emele ilokishi lephalandaba kobulawayo. Ngiyimele Studio 7 igama lamungeza Jesus Banda.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhuthaze ukubotshwa kwabo bonke abaphatheka kumkhuba wenkohlakalo njalo labathengisa izidakamizwa. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnangagwa wenzela inkuthazo embuthanweni wokuvulwa komthethwandaba kamantshi emzini owe-Epworth eHarare esithi okwenza ukuba izigilamkhuba ziqhubeke zisanda yikuba wesinye isikhathi kaziphiwa izigwebo ezilingana lamacala azo.
Akasiqhubekeni silamadale ethu alwisana lenkohlakalo. Ngithabile ngisizwa uMahluli ekhuluma ngenkohlakalo lalabo abathatha izidakamizwa.
Inkuthazo kaMnangagwa iza ngesikhathi kuphume uhlelo lwemifanekiso yefilimu eyedokumentari elezigaba ezine emsakazweni kamabonakude we-Al Jazeera eveza ukuhuquluzwa komnotho weZimbabwe ikakhulu amatshe aligugu ayegolide athengiswa ngemali eningi kwamanye amazwe kodwa inzuzo yalomsebenzi ingakuyeli esikhwameni sikahulumende kodwa inothisa abantu abalutshwana abasezikhundleni zobukhokheli. Kodwa incitshi kwezombusazo zithi kuningi akakwenza uMnangagwa ukuze atshengise ukuba ngempela uzimisele ukulwisana lenkohlakalo. Omunye walezi ngcishi ngumnumzana iBert Dube.
Kumele uhulumende abone ukuthi kuba lemithetho eqinileyo kulabo abatshontshayo kulokuba belokhu bebotshwa bebuyela ezindlini. Yikho kugcina kudala ukuthi ukutshontsha kusuke kube kulokhu kusanda kusiya phambili.
Esinye isakamuzi se-Epworth umnumzana Francis Masetsa ngomunye owamukele ngenjabulo ukuvulwa komthethwandaba wase-Epworth namhlanje.
I-court namhla ivuliwe, i-judicial court ibile sikhathi nje isakhiwa. Kodwa ke umongameli welizwe ubuyile wazovula okusemthethweni. Hayi, ngithemba ukuthi kuza sinceda sibili lapha e-Epworth ngoba indaba eziningi bezisiya e-Rotten Row kumbe e-town.
Umongameli uthi njalo ukuvulwa komthethwandaba o-Epworth kudalwe ukuba sebenanzelele ukuthi zilutshwane indawo ezithoniswa amacala eZimbabwe. Ngakho-ke uhulumende wakhe uza kusa imthethwandaba le ebantwini ngokuvula eminingi elizweni lonke.
Similar courts in Codri Park, eMnganini in Bulawayo, Mukoba in Gweru, Mucheke in Masingo, Sakuba.
Idale elifanayo lizafakwa eCowdery Park kobulawayo lasemkoba eGweru emcheke emashingo esakhuva lelankamvura laseglenola lebudiriro eHarare.
Abohlangothi olwe-Judicial Services Commission bathi baqoqa ukwakha eminye imithethwandaba endaweni ezehlukeneyo zelizwe ezifana lasemizini egoqela eCowdery Park kobulawayo, imkhoba eseGweru, esakhuva lasedankamvura, emtare, emavuku eglenora eHarare njengendlela yokuthi imithethwandaba ifinyelelwe ngabaningi ukuba bengabhekani le ndleko ezinkulu zokuhambisa besiya imithethwandaba. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission namhla ikhuthaze abantu abalokhe bengakabhaliseli ukuvota ukuthi bayebhalisa emaofisini ayo esezigabeni ezitshiyeneyo kulandela ukugqitshwa kohlelo lwe-mobile voter registration izolo. Phansi kwalolu hlelo izeki ibiphume ijumo isiyabhalisa abantu abazavota kukhetho olukhangelelwe ukwenziwa ngontulikazi kumbe ngoncwabakazi lonyaka. Ukubhalisela ukuvota okuhlezi kusenziwa sikhathi sonke kuzagqitshwa sokwedlule insuku ezimbili ngemva kokuba ilanga lokhetho selimenyezelwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ezimeleyo ekhuthaza abantu ukuthi babhalise ngobuningi eZimbabwe Christian Alliance, umnumzana Nqobizi Thadonga.
Kona ngathi uhlelo lokuphindezelela ukurejista abantu ukuthi bekwanise ukuvota lihlelo olwenze kahle, kungathi kulo mnyaka kuyathembisa ukuthi abantu baluthakazelele lolu hlelo njalo futhi bakhona abatsha ababhalisileyo. Njalo futhi sithanda ukubonga inhlanganiso ebezizimele zodwa njengenhlanganiso yeZimbabwe Alliance ikhuthaza abantu benkolo kumbe abamabandla atshiyeneyo ukuthi behambe yekuba yingxenye yokubhalisa lolu hlelo. Lokhu kwenza ukuthi umsebenzi we-ZEC ube lula kakhulu.
Isibona yona i-ZEC ikhuthaza labo abalokhu bengakabhalisi ukuthi baye emahofisini ayo bayebhalisa ngoba kalukapheli uhlelo lokubhalisa. Ubona bekhona yini abasukayo mpela besiya emahofisini e-ZEC kumbe abantu bafuna i-mobile voter registration lapho abalandwa khona bona i-ZEC?
Asibona engathi uhlelo le-mobile voter registration lukhuthaza abantu kakhulu ukuthi bebekwatsho okwenzakalayo esigabeni. So sibona ngathi abantu bazahamba ngobuningi babo beyirejista ukuvota. Kodwa siyananzelela ukuthi even befuna ukuyarejista ukuvota akuba lezenqabelo ezifana nokuthi kule mali okumele bezibhadale. Nxa ngifaka umzekeliso wakoBulawayo, umuntu nxa evela ejoyini enjengase-South Park efuna ukuyarejista ukuvota eFarmona kumele egade kabili. Lokho kwesinye isikhathi kwenza ukuthi abantu bengananzeleli ukuqakatheka kokuyarejista ukuvota. Kodwa sinanzelela ngesi sikhathi ukuthi i-blitz lane kumbe i-mobile registration yadizenzakala ibisezindaweni lapho ade kubonakala khona zekhathi zizikhona. Ezindaweni ezinjengabo-TM Hyper lapho okugadela khona abantu, okuthenga khona abantu. Sibona engathi lolu hlelo lwenza abantu bekwanise ukuyarejista ukuvota.
Kulabo mhlawumbe abalokhe besithi kabasoze babhalise njalo kabasoze bavote kulolu khetho, kuyini ongakutsho kubo?
Kulabo abafisa ukubhalisa ukuvota, ilungelo labo ukuthi bebe yingxenye yokubhalisa ukuvota. Ukuthi bavotela ubani, hayi lokho kungokwabo. Kodwa siyananzelela ukuthi from 2013 kuze kube nakathesi abantu abaningi sebeuthakazela lolu hlelo lokuyavota. Njalo futhi siyananzelela ukuthi emakhaya abantu bebengavoti ngendlela okwenzakala khona ngayo, kodwa ngalezi nsuku bebeluthakazelela lolu hlelo lokuvota. Ngakho-ke ngiyakuthaza ukuthi labo abadondayo ukuvota ukuthi bebekwazi ukuthi ilungelo labo lokuthi behambe beyibhalise ukuvota, njalo bevotele umuntu abafisa kumbe ababone ngani uzathuthukisa izigaba zabo.
Lo umnumzana Nqobizi Thadonga ongowenhlanganiso ekhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota ngobuningi yeZimbabwe Christian Alliance obexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7. Umsekeli kamongameli wakwele Melika unkosikazi Kamala Harris ukwele Ghana namhla lapho ancome khona umbuso kamongameli Nana Akufo-Addo walelo lizwe lokuthuthuka kwamabhizinisi abesifazana labatsha. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba uHarris utshele intatheli izindaba esigodlweni selizwe leli ukuba ufisa kube le ntuthuko kuzwekazi le-Afrika njalo uzulu athole ukudla ngendlela eqondileyo. Wethekelela kwele Ghana ngesikhathi lithwele nzima kwezomnotho kanye lezomvikela. Ilizwe leli lingcelelane lamanye amazwe asekelwa ngele-Russia elisebenzisa inkampani yamasosha ye-Wagner Group elwisana lamalwecatsha. unkosikazi Harris ukhangelelwe ukuba uzakhulumisana lomongameli Kufuor Addo ngodaba lolu njalo langokuthengiselana impahla etshiyeneyo phakathi kwele Melika lele Ghana. Esuka kwele Ghana uza kwethekelela kwele Tanzania lakwele Zambia, lapho azakhuluma lenkokheli ngobudlelwano beMelika lamazwe la. Ele China lele Russia sephose agxila impande kuzwekazi le-Afrika. Ele Melika alikuthakazeleli lokho. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thabang Nare ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Kuyinto enhle esibukayo leyo ukuthi United States eyaziwa ngetechnology, ngolwazi, isibona kuqakathekile ukuthi layo ivuselele ubudlelwano bayo le-Afrika. Uthe kuzaba imali ezangena ukuthi kuvuswe economy emazweni e-Afrika. Lokho yinto enhle engaletha imisebenzi e-Afrika ngoba i-US ithenga izinto eziningi ezivela endaweni ezitshiyeneyo zomhlaba. Abanye babuzile njalo ukuthi ingani engasoze efike e-Nigeria le-South Africa. Ngoba i-Nigeria le-South Africa zaziwa ukuthi abantu abaningi vele base-Nigeria, over 200 million people. Kuthi South Africa layo iyaziwa njengelizwe elethe economy, umkhonomi ome ngendlela engcono okwedlula amanye amazwe ase-Afrika.
Mm-hmm. Kodwa ke siyabona ke nare ukuthi eZimbabwe ke kagxobi khona ngale lo nkosikazi Jill Biden like azangahambe vele singathi siphathwa amandla zako lwe-Amerika zigxobi. Kambe ubona ngazani kuyanceda yini khonokho?
Kulusizi ukuthi iziphathamandla ze-America azifiki kwelakithi eZimbabwe ngenxa yobudlelwano obukhona phakathi kweZimbabwe le-America. Siyazi ukuthi i-America ilokhu isithi amalungelo oluntu kahlonitshwa kweleZimbabwe, okwenza ukuthi nxa lokho kungalungiswanga kwelakithi, kungalungiswanga indaba zobugwelegwele i-corruption, kungalungiswanga indawo lokhetho oluhle abanizizukulwane zeZimbabwe zikhululeke, labo babona ngani ngeke basebenzelana lo hulumende ka-Mr. Mnangagwa.
Kodwa kuyanceda yini kumbe ngayo iMelika yangena
ngeke? Lokho kusibisela emuva ngoba kunje nje kulabantwana abaningi abavela eZimbabwe ababuya befunda lapha e-America. Babefisa ukuthi lolo lwazi bebuye lalo ekhaya. Kuthi ukuthi sokunjalo amakhampani abangasebenzela amanye abona iZimbabwe ingasolizwe elihle lokuhamba besebenza khona ngenxa yokuthi kabathembi indlela okusetshenzwa ngayo indaba zemali, ukuthi imali yabulokhu ijintshwa-jintshwa, lokuthi emthethwandabeni amalungelo abantu njalo amalungelo amankampani kahlonitshwa.
Ye, siyabona njalo ele-China lele-Russia lawo ayenze okufanayo ukuthi babe sithekelela kuzwekazi le-Africa. Kambe singathi sokuyi-scramble for Africa part 2 na?
Ye, kukhanye i-Africa lezinto ezinhle, ama-minerals okumbiwayo, you know, platinum, igolide, konke, lithium, so amazwe wonke akhanye gijimela e-Africa. Laba abanye bathi hayi asinandaba lokuthi abantu benu bakhangelela njani, asinandaba lokuthi lana abakhokheli kwesinye isikhathi likhanya lithatha amantshontsho khonapho, thina sizasebenzelana nani. Kodwa amanye amazwe athi hayi kumele nxa sizasebenzelana nani lihloniphe abantu izizukulwane zenu zeZimbabwe.
Umnumzana Thabang Nare ingcwethi ecubungula ezombusazwe ezimele ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseBoston khonapha eMelika. Amapholisa athi asebophe abantu abazinkulungwane ezine ezilamakhulu amathathu alitshumi i-4310 kumkhankaso wokulwisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa abawusungule ngomnyaka odluleyo. Embikweni owethulwe lamhla amapholisa athi inani leli likhutshulwe yikubotshwa kwabalitshumi lambili ngokutshona kwelanga izolo. Silokhe sikudaba olufanayo, abalwela ilungelo loluntu bathi bayaqhubeka ngemkhankaso yokuzama ukwenqabela ukusetshenziswa kwezidakamizwa ikakhulu kwabasakhulayo khona okubhahileyo elizweni. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kwingxoxo esiqhube lo Councillor Mpumelelo Moyo ka ward 26 emganweni wobulawayo.
Udaba lwezidakamizwa leli abantu abaningi baphathisile kakhulu lenhlangothi lengatsha eziningi ezigoqela amabandla echurch ikakhulu ibandla le-UCCSA okwakuthiwa yilondon kudala beligijima phambili linceda ukuthi libe lenza ama-awareness ngemikhuhlane langengozi edalwa izidakamizwa lezi khathesi sokungani sokuyehlile abantu sebengani sebesaba abantu sebengani bale-knowledge ngoba kwesinye isikhathi abantu singathi bebeselwa imfundiso kundaba lezi ezezidakamiswa la mapholisa asukumele phezulu sibili ake abopha labanye abazithengisayo singathi evale ama-sources of supply ngakho kulungani ubuyehla kakhulu siyabonga bonke abaphathekileyo kulokho inhlelo lezi eze-awareness iindaba zezidakamisa beze zibhahe kakhulu khathesi lami inhlelo zami ziyalandela khathesi nge-easter ngikhangelele ukwenza futhi i-tournament yebhora yes-3 kusikela ngo-December ngenzi yokuqala ngayenze inye ngo-February khathesi ngo-April ngizayenze inye futhi yes-3 e-drug and substance awareness campaign awareness imfundiso ngiyabona ukuthi ilo ncedo ilo sizo kakhulu kubana abantu bebe le information besabe ingozi ezilethwa ngama-drugs njalo nxa siyenza ama-tournament siyatsho ukuthi siyafisa ukubancedisa kakhulu kwezemidlalo ukuthi besuke kuma-drugs yitopic lami engithinta kakhulu kubana abanye bami abanye abanawo bami besuke kuma-drugs beyekelane lama-drugs ngoba ayingozi kakhulu ngiyabonga
ukutournament le oyiqoqayo ubakhetha njani abazaphatheka kuyo njalo ubona ngani ukuthi uzabangela ukuthi bechiyane lezidakamizo
ngiyabonga kutournament leyi ngithatha ama-youth emganwini ngiwatshela ukuthi ngaforma ama-team ebhora lawe-netball ngoba kwesinye isikhathi kunzima ukubona ukuthi lowo umntwana uyasebenzisa ama-drugs noma cha bayisebenzisa befihla kodwa nxa ubathatha bonke sithi ababuye kuma-sports yabe ukwazi ukuthi iningi labo basebenzisa ama-drugs ngoba batshona bengenzi lutho nxa betshona bengenzi lutho bagcina bekuma-drugs kodwa nxa bebuya kwezenguqu kwezemidlalo baya betshiyana lama-drugs lami kwesinye isikhathi lama-savings ami ngiyancedisa khonapha ukuthi ngithenge ukudla abantu bedle nxa bedlala ibhora ama-players i-last tournament engiyenze ngo-February bekulama-teams ayi-12 ayesoccer like 6 abe-netball so each team esoccer atile about 15 players then singathi 15 times 12 teams then i-netball atole 6 teams singathi 6 times 10 players so bebebaningi sibili okujabulisayo ama-players kanye lama-coach abo laba-supporters i-ground adigcwele sibili okumangalisayo okujabulisayo okuthabisa lesigaba lozulu ukubana ukhansela abantwana besigabeni bephatheke kwezemidlalo kwezenguqu
lo ngukhansela ka-ward 26 emganwini kobulawayo umnumzana Mpumelelo Moyo okubandla le-Citizens Coalition for Change esixoxela ecingweni ekhonale kobulawayo
ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo
wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane ngesikhathi imisebenzi yokuhlenga abawelwe ingozi yesavunguzane sama-tornadoes achaye adiliza imizi lezakhiwo ezabelweni ze-Alabama le-Mississippi khonapha eMelika iziphathamandla zalezi ndawo zezabelo zikahulumende zithembise ukuphathisa imdeni elahlekelwe yizihlobo kule ingozi echiye ibulele abantu abangamachumi amabili lasithupha i-26. Ingcwethi kwezempilakahle zikhuthaza ukuqiniswa kwemfundiso lokusabalaliswa kolwazi ngeminye imikhuhlane ethile abantu abaphila layo ngoba nxa lusilela kugcina kudala ukufuthelana ebantwini kubizwa umhlolo lobuthakathi bona bungekho. Intatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe utsethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Imikhuhlane enjenge multiple sclerosis, Parkinson's disease, dementia, izithuthwane, cerebral palsy leminye endulo yayingaziwe esikweni labensundu. Ngakho ke ulwazi ngayo lokhe liphansi elizweni. Usikhica mfundo Parajip Mahajan oyingcwethi kule imikhuhlane uthi ukusabalaliswa kolwazi ngayo kuqakathekile kakhulu ngoba kulakho ukuthi umuntu anikwe imithi yokuphila layo eyingamhlukuluzi kakhulu. Ikakhulu ngabantwana loba umuntu omdala okufana lesimo esecerebral palsy njengomzekeliso.
Here we can re-establish the oxygen supply, we can restore the vascularity and improve the muscle functions back to the normal.
Ukuselela ukusebenza kwemithambo yomzimba, umuntu enelise ukuhamba njalo.
Abenhlanganiso ezimele ababhekana lezimo ezinje bahlala bekhala ngodaba lokukhangelwa ngendlela engayisiyo phezu kwalabo abadibana lazo kumuli. Njalo kubangele ukukhathala kanti kuyikungazwisisi nje kuphela ngalezi zimo. Uprofessor Paradeep uthi okunye okudala inkingo kumele kunanzelelwe kuzimo ezifana nalezi ezamanyuro yikudla esikudlayo nje mihla ngemihla.
Foods which can instill the inflammation in the intestine and the body should be avoided.
Asishiyane lokudla okungabangela ukuvuvuka kwamathumbu emzimbeni, lokuvuvuka kobuchopho, ikakhulu lokudla okulethukela elineni.
Umkhosazana Heather Peer wenhlanganiso emele abaledementia eZimbabwe uthi ukusilela kolwazi kwenza ukukhanyelwa ngelihlo elibi kuqhubeke kuludubo kuleli kuphinde kubangele ukube abanye besalele ekutholeni ke uncedo lokwelatshwa lwakulwezinsuku ngoba kulokuthandabuza ikakhulu kwabensundu kulokho abangakuzwisisiyo.
Sinodubo lokuthi asiyeqeli phezulu ekuzameni into ezingasisiza. Siyabe sinokhe sidedele emuva sithi baza ngenza so ngingavuka ngifileke. Unfortunately yumkhuba esawufundiswayo ukuthi hayi ungakayenzi qala umelela abanye. So ukumelela kwethu khona lokhu kusibisela futhi emuva.
Umnumzana Pride Shoniwa, umqondisi wenhlanganiso yePlatform of Life Skills and Transformation Education for Light Africa, uthi lokhu kugcina kubangela ukuphuza ukufinyelela indlela ezintsha ezitholakala emhlabeni jikelele ngapha kuzwekazi le-Afrika kusiya ngendlela esikhuliswa ngayo njengabensundu njalo lokusela nje.
Yes, they might be receptive to modern medicines, but it's expensive.
Yebo, abantu bangabe befisa ukwamukela indlela zakulezi nsuku kodwa ziyadula.
Ngezinye izikhathi lezi izimo zigcina zidala ingxabano emolini, elinye icele lisola elinye, kanti njalo kudale ukufuthelana sokubizwana ubuthakathi obungekhoyo. Indlela abensundu abakhuliswa ngayo kubikwa kubonakala abanye sebekhetha ukuyabuza kubo siyazi izinyanga, amapostoli, labanye abasebenza ke besebenzisa okomoya amaprofita, abanye beqonda kubodokotela, kanti njalo abanye bedibanisa lokhu. Ingcitshi zezempilakahle zithi imuli kazidinge ulwazi olwenelayo kuzimo ezinje ngoba ukusabalala kolwazi kungadlala indima enkulu kuphinde kwenze ube nganeno umthalo wokuphilisana labantu abalesimo sezempilakahle lesi ezimulini kuzihlobo labangani. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Life Keto kulamhlanje sicobungula uhlelo lomfanekiso wedocumentary eveza inkohlakalo yokuthengiswa kwamatshe aligugu phandle kwelizwe ephuma emsakazweni wezindaba zikamabona kude abe Al Jazeera. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.